Kurungwe, vaKnowledge Chigoma varikuda kuita kanzura mu Ward 26 vakamirira Battle of the Citizens Coalition for Change, vanonzi vakarohwa nevaifungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU-PF. Kuchitiwo kumasvingo, vatinaro Macheke avo vakaremara vakambotiza pamba pavo mushure mekunzi vaida kuurayiwa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF sezvo ivo vari veCCC. Zvimwe chete nemumwe mudzidzisi webato iri kumasvingo ikoko, vachikomo Bishi, avo vakambogara mugomo mushure mekuvimbiswa kurakashwa nevainzi vatsigiri veZANU-PF. Sachigaro vechidiki muMDCT vaAlbert Chidakwa vanoti vechidiki vari kushandiswa nevakuru munyaya dzemhirizhonga.
Gore rega rega kana tinguva yesarudzo munyika medu pane dhimoni rinobata vakawanda chaizvo, dhimoni remhirizhonga. Vechidiki pane muya unopinda mavari, asi regai ndataura ndichiti vechidiki vacho vazhinji vacho dzinogona kunge dzisiri pfungwa dzavo, asi vachishandiswa nevakuru vakuru vemapato vachida kuachivha zvavanoda kuachivha kunyanyanya kuti vakwanise kukunda musarudzo. Nuwana zvekare mkoma Tobias kuti mazwana yakune ma social media platform akawanda wanda afana na WhatsApp, vanhu vanotukana vanoita sei kuti mhirizhonga zvingori vakorovana chete, kuti mhirizhonga inoitika pakasiyana siyana, kune physical violence, kune mental violence isiyo.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti bato riri kutonga reZANU-PF ndiro riri kukonzera mhirizhonga.
Vanoita izvi kana kuti bato riri kuita izvi pari zvino ibato reZANU-PF. Asizve tikatarisa kuZANU-PF kwacho ikoko, unoona kuti madhara makuru avo vamwe vacho vane nyaya dzekunzi vari kuba gold dzakabudiswa neAl Jazeera dzegold mafia nevamwe vari kuita uori ndo vari kusponza mhirizhonga. Izvo zvorova izvo kuti vanhu ava vari kungozviitira izvi chete nenyaya yekuti vane humbimbi ndoga, vanoda kuramba vachingomora ivo pachavo vachishandisa vechidiki vachivatuna kunoita mhirizhonga.
Asi mutauriri wevechidiki muZANU-PF kudunhu reBulawayo vaAddington Mpofu vanoramba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga, vachiti kutaura kuno nyika ine runyararo.
Violence is the least of our worries. The biggest worry that we have, people who want to fake political violence.
Pamatambudziko atiri kusangana nawo senyika, mhirizhonga hatingati iripo pari zvino, asi variko vanoda kuti zviite sokuti mune vari kumbunyikidzwa munyika, nyamba vanhu vari kuzvitsvagira rutsigiro mune zvakanaka. Vanhu ava vapererwa nemazano, naizvozvo vave kuda kuita sokuti kune mhirizhonga iko kusina.
Murongi wezvirongwa musangano revechidiki reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mhirizhonga inokonzeresa kudududza mune vechidiki vanenge vachida kupinda mune zvematongerwo enyika.
Achaona pacharohwa munhu kuda kwaari habudi musi wekunoita sarudzo, kuda pachanzi rali hachatofambi hachaenda. Yeti bumbiro remutemo riri kuti munhu wose ane kodzero dzekumira newaanoda. Mubasa ratinoita tine concept yatinoti do no harm. Kuti chero ndafarira nhingi handifani kuti ndamufarira ndokuwadza nhingi nekuti ndinoda uyu.
Mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki mukukurudzira runyararo re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vanoti vanovimba kuti Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzisina kurovana nekutyisidzirana gore rino.
Senyika semapolitical parties akawanda muno muZimbabwe, ngatisiyei zvemhirizhonga. Vakuru vedu pese pavanobuda ngavabude vachidenounce nyaya dzeviolence in our country. Kadaro tinokwanisa kuwana a peaceful election in 2023.
Aka akasike kutanga mhirizhonga ichiitika muZimbabwe munguva yesarudzo. Mugore ra2008 vatsigiri zviuru nezviuru veMDC yaitungamirwa naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakakuvadzwa nekuparadzirwa dzimba, vamwe vakarasikirwa noupenyu mumhirizhonga yakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekunge vatsvangirai vanzi vainge vasina kukunda zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kurevesa mumashoko avo ekuti pasi nemhirizhonga, kwete kureva izvi nemuromo chete pamberi pemhomho dzavanhu, asi nerwesere vachikuchidzira kutyisidzirwa nekurohwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.